A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, January the 30th, 2020. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So please join us in the conversation right now on VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7. And you can join in the conversation. According to the World Food Program, more than 7.7 million people in the country are in need of food assistance. Drought has ravaged most provinces in the country, with provinces such as Matabeleland North, Mashingo, and Matabeleland South being the hardest hit.
And tonight in our Women's Roundtable, we are talking about the drought and severe food crisis in the country and measures women are taking to ensure the survival of their families.
And the crippling drought comes at a time when the country is facing hyperinflation, which has led to an increase in prices of basic commodities. Most commodities like millimill has flown off the shelves and now mostly available on the black market, forcing most families to skip meals, sell off livestock and take children out of school and other extreme measures to keep their families living day to day.
And the agricultural minister, Perence Shiri, told reporters in Bulawayo last week that Zimbabwe had only 100,000 tons of grain in its strategic reserves, enough to last just over a month. As the country suffers the effects of severe drought, more than half of the country's population faces food shortages. After maize harvest halved last year, the country has received little rain since the summer planting season started in November, and crops right now are wilting in some areas.
Now, let's take a look at a video on a drought, what's happening in most of the provinces in the country. PJ, as you know, like we said, Matabeleland North, Matabeleland South, and Mashingo are most at it.
Yes, and Midlands as well.
Yes.
Zimbabwe's land is drying up, and the United Nations is warning that if $200 million in food aid isn't dedicated to the country, starvation will make a desperate situation. Farmers like Ilya Shamba say they're seeing it firsthand. He's barely able to grow enough food to feed his family. When rations run out, he'll resort to collecting insects.
I'm a farmer. I grow sour gum, maize, and cotton. When food runs out, we're now forced to survive mainly on the food that we receive from the WFP.
Years of drought have slashed food production in Zimbabwe, once the breadbasket of southern Africa. The country is experiencing its worst economic crisis in a decade, marked by soaring inflation and shortages of food, fuel, medicines, and electricity. The United Nations Food Agency has warned that the $200 million for its emergency response only covers the first half of 2020 alone. World Food Programme Country Director for Zimbabwe, Niels Balzer.
We see a factor or a combination of factors, economic downturn, climate change and subsequent droughts that have led more than 8 million people into food insecurity. As in WFP, we're looking at ramping up our response over the next couple of weeks to reach almost double of what we have planned.
Around half of Zimbabwe's population of 16 million is now food insecure.
We have there a report from the WFP on the food situation in Zimbabwe, which is our topic tonight. PJ.
We'll be opening our mics to hear how women and the general population are coping later on in the program. Siyalambulela uhlelo lwethu lalamhlanje sihlobo lapho esixoxa khona ngendaba eziphathelane labesifazane izangikhathaze izandihluphe kanye lokuphumelela kwabo kanye lokuthi nxa bekunhlupho ezinjalo baphatha njani lezo nhlupho. kwezinye indawo. Namhlanje kuhlelo siphatha udaba olwendlala esihlasele ilizwe lonke eZimbabwe. Hatshi ilizwe leZimbabwe kuphela, kodwa ke ngasemhlubulweni wonke nje wasezwekazi wenzasi yezwekazi leAfrika, eSouthern Africa, kubo Zambia, la kubo Malawi, la useSouth Africa. Kodwa ke engxenye kulawo mazwe kungani kungconywana kulaseZimbabwe. IZimbabwe ikhanya ihlaselwe kakhulu ukwedlula amanye amazwe, engxenye ingalandelwa ngaseMozambique. Abantu emadolobheni bathwele nzima ngendlala, abantu emaphandleni bathwele nzima ngendlala kungenxa yokungananga kuhle kwezulu walonyaka, kumbe ngithi iminyaka emibili emithathu edluleyo yikho kubangele indlala enje. Ikakhulu ngasemaphandleni yikho lapho kade kuvame khona ukuba lendlala enkulu. Kodwa ke ngenxa yokungamanga kuhle komumo wezomnotho elizweni, sokutholakala ukuthi lasemadolobheni abantu bathwele nzima, ikakhulu emalokitshini. Abanye baze basile basinde ngokucela kubomakhelwane, kumbe njalo ukuphiwa izihlobo labangane, okuyinto elusizi ngoba abantu kabaholi imali eyeneleyo ukuthi baselele imali zawo. Asizweni abanye omama ukuthi bona baphila njani emadolobheni kanye lasemaphandleni.
Njengobonade ngipheka umphulo kukho ngisithi anaso ichebo kule fula yasala mbitshana, ngafaka impuphu bese ngifaka epaniso, faka amalahle kungasili.
Akula nto esiyidlayo singaphuma umbona lo yiwe esigayisa wona. Kade siba sinika amabele abolileyo okubomvu okuthe gebhu uyahamba isigayo sakhona uyasithatha kufuna imali. Nxa kufuna imali, imali yakhona kawula. Yikho ubona senza iplani usuke uye lapha ukuze uthole la ukuthi uthole ukudla esiswini. Abazukulu bathole ukudla bevela esikolo.
Hayi, izifuyo vele akusala. Akusela zifuyo vele. Sezifile zaphela. Ngisele nje ngu-2, 3. Ukuthiwa kule zifuyo khona.
Dina sasifisa ukuthi ngabe kuthiwa ngesikhathi sokulima so izulu ngalinile basilethele ama-tractor asilimele. Ngoba abanye siyaba singalanto zokulima.
Ngingulile yena Ndlovu. Ngihlale eGwenyimo. Sifelwe izifuyo, asilalutho lokuthi umbe loba lendlala njengoba inje, ukuthi singathengisana ukuthi sizisize endlaleni lebantwaneni besikolo. Njengoba le dam loneli yikho lisina khathi esizulu, amanzi yikho siwathola khathesi.
Lapha mntanami ngilahlekelwe zinkomo ngoba angisela bani ongangincedisa. Umkami wabhubha, sonisele labantwana labazukulu. Zilahleke ngesibanga sokuthi bekuyi-drought, la manzi abengasatholakali. Ezinye bezibhalela zibanjwa ludaka, so yikho kusiqedileyo.
Labo ke ngabanye umama basemaphandleni esigabeni seMandebeleni ngasezansi kanye langenyakatho, lapho beke bekhuluma ngokuthi inhlupho ababhekane lazo iningi labo bathi sebephelelwe yizifuyo, basela lezifuyo ngoba amanzi amalutshwane wona lawo anethileyo bawabanga bonke lezi nyamazana zendle kanye lezifuyo. Kuyokuthi-ke abanye labo kade bekhala ngokuthi ngabe phela uhulumende uyasabela amabele wona lawo, kodwa-ke abuye njalo asilimele ngama-tractor. Those were some of the women in the rural areas of Matabeleland South and North. They were just talking about the problems that they are facing, the challenges that they have, that they've lost a lot of livestock. If only the government could also provide some tillage material like tractors and seed maize and fertilizers. And the dams are now dry and they have to use the water both with their with livestock. Mm-hmm. As well as even wild animals.
Mm. Mm-hmm. I think that's a problem that's been echoed by most of the people that are actually here. We have people live streaming with us on our Shona Facebook page. But kunawo vachangobva kupinda muchirongwa, aiwa tinokuchingamidzai. Nasi pano pachirongwa chedu chemadzimai chewomen's roundtable. Tiri kutarisa nyaya yenzara yatekeshera munyika. Tiri kutarisa zvakare kuti pari zvino goho munzvimbo dzakawanda vazhinji vari kuti ivo chibage chavakadyara chiri kutowanikwa iko chichisvava uyezve vari kuti ivo pari zvino upfu hausi kuwanikwa. Saka mhuri dzakawanda dziri kuwanikwa idzo dzisiri kudya katatu sezvaimboitika munguva yapfuura. Sangano reWFP rinova iro rinonzi World Health Food Program riri kuti iro vanhu vanokwana ivo 7.7 million vari kutarisana nedambudziko renzara. Saka tichange tiri kukuratidzai mavhidhiyo ari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana kune madzimai ari kutaura zvavari kutarisana nazvo uye kuti vachange vari kuita sei kuitira kuti mhuri dzavo dziwane cheruviri. Gaitende kune mamwe madzimai aya tinzwe kuti vari kuti chii. Aiwa pari zvino sekutaura kwatiri kuita tinokuchingamidzai tiri kutaura isu pamusoro penyaya yenzara. Regaitende kune madzimai atataura vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana tinzwe zvavari kutarisana nazvo.
Kurarama zvinogozha munzvimbo ino wekwachikuduva mambo Mugabe. Tine zvara hatina kana chatiri kumbowana. Kune madhona tiri kunzwa kuuya vana Aqua, vana Oxfam, vana Care. Asi munzvimbo ino yeward 7 hatina kana rimwe dhona zvari rakambouya kuzobatsira vanhu. Izvezvi zvinhu zviri kudhura, upfu huri kudhura, mavagwa ari kutengwa ne$120 pabhaketi. Saka isu kuti tigowana $120 pabhaketi tinotenga hupfu hatisi kukwanisa kuiwana.
Upfu kuti uwane unenge watosunga. Pamwe pachona ndinegara nevana havashandi, simatauriro yati kuita apa kuti vana havashandi. Wati uyu waita kamari chotibatanidza, tobatanidza totenga ka 10 kg. Tobva tabva ipapo shuga chaichai kuti uiwane. Ini ndinongozopesera ndati inini kana shuga yacho handimwe tea, but shuga mumba mune musina. Unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo, but upfu wachona ndokudya pazuva kawani.
Gore rino upenyu hwakatiomera nekuti mukaona chibagwe chedu chiri kutumbuka chiri chidiki kudai. Hapana gohwo ratinombowana. Gore rakapera patina kukohwa zvakanaka. Tinombozama kumbotengesa mashuku namamengo, asi iko zvino zvishuwa zvapera. Kana risa mamengo kwakusina nemhosva yemvura. Saka apa kuti tione kuti upenyu huchatimirira sei, tiri kutozvishayiwa. Mukaona chibagwe ichi zveshuwa kuti tichakohwa zvinoenda kupi, totongoona kuti gohwo racho rakaderera. Gore rakapera mamwe makuru ose tinombosibatsirwa nemaOxfam neizvose zvinombositibatsira muno munzvimbo muno muward 7 mune mamwa kwachifu Mugabe. Asi gore rino hakuna zveshuwa vari kutibatsira. Tiri kungorarama pakutambudzika chaipo chaipo. Mvura yacho haizi kunaya. Apa tiri kutotangidza kutorima chako chako. Mukaona chibagwe ichichi neichi chiya chachiri kutumbuka, munatso kuona kuti zvakatosiyana. Icho chiri kutotumbuka chakadai, mukada kuona kuti mwana wacho uchagara papi ipapa, motoona kuti hapana. Nzara chaiyo gore rino tinayo. Apa tina vana vari kuenda kuchikoro, tivanoda school fees kuti tichenge chibagwe chacho chinowanikwa kumasvingo. Apa chinoda mari yetransport, mari yetransport hatina. Upenyu hwacho hwakagozha, apa chiri kudhura, mari dzacho natisina. Tinongoona kuti upenyu hwacho hwakangotiomera.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kune madzimai tanzwa vanga vari kutaura vari kumashonaland west, vamwe vachitaurawo vari kumasvingo vachigunun'una vachiti ivo aiwa havasi kutarisira kuti vachawana goho gore rino, uyezve vari kuti pari zvino kana kutodya chikafu chaicho zuva nezuva kuri kuvanetsa. Saka regai tibva tatora mukana uno kuti tichingamidze vanesu pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Josh Mav ari kuti Josh Mad ari kuti tadzoka pachirongwa, aiwa tinokuchingamidzai. Ziyai kuti ibvai manyora namba dzenyu kuitira kuti kufonerei. Enoch Chidombo, hanzi watching you from Cape Town, aiwa tinokuchingamidzai. Tinashe Rudumbu ari kuti the economy is self a dollar rising, this is a good sign. Enoch Chidombo abvaisa namba dzake. Backstone sin ari kuti I'm watching you from the UK, nyorai namba dzenyu makaisa nemacode numbers enyu kuti zvitiitire nyore pakufona. Marozha Panastinsi ari kuti Aiwa, ndifonerei achibvaisa namba dzake. Admire Mare aisa namba dzake. Isai zvakare makode numbers enyu. Raymond Sitima ari kuisa namba anzi how are you VOA. Aiwa, isusu kuno kuti rewardi. To those that are just joining the program, PJ, there we had some women from Mashonaland West Province and also from Mashingo really detailing, you know, the situation that they were facing. They are saying that their crops are wilting. They do not think that they will have a harvest this year. They were saying they've had to really look at how to feed their families. One woman was saying that normally she would buy sugar and salt, but this year she's just buying salt because sugar, it's too expensive. Mm-hmm. And as we said earlier on, there's a shortage of millimeal also affecting people in Zimbabwe. So please come into the program so we can share, you can share with us how you are coping with your family, PJ.
Yes, what is kangeleke aba esilabo lapha abakhona abasilandelayo ababukeleyo kuhlelo lethu ekhasini lethu eleviyo endebele ku Facebook kulo Ayanda Thandulo Kalupheli Ndlovu yena yokuthi sanibonani bakithi ngishona njani namhla achisichonile singazi khona ngapho lani libukele uthi Pamela Khumalo uthi salibonani emsakazweni hayi salibonani siyaphila kumbe lani liyaphila khona ngapho. Unhlanhla Mbambo uthi yena is watching. Uxwayile Dlomo uthi VOA Studio 7 again likhuze ubugebengu obenziwa ngabantu bakithi ikakhulukazi abase South Africa sizoxotshwa phela lapha. Ucho okwenzakala kubo dispute la ko la ko Beria Johannesburg. Mm-hmm. Unhlanhla Mbambo uthi it really pains me to see my people going through this. Uthokozani Sinanzo sikhona uthi this is very sad. Bekitemba Nyoni uthi kunzima kakhulu lokhu. Sithabiso Khumalo uthi kunzima shem. Ugugu Ndebele Nolan uthi kwaze kwaba nzima nkosi yami isono. Sindi Ndivande uthi yena unjani msakazi ngilalele ngiseLansaria kubuhlungu lokho esikubonayo. Nesisa Dube uthi good evening ladies, good evening back to you.
Pichi, I think we have a caller, one of our first callers. As you notice, ladies and gentlemen out there, especially the women, we are in a new studio today, so this is our first caller. So hopefully their line will be clear. Hello, caller.
Hello, how are you?
Aiwa, we are fine. I think Mike is saying it's a guest. I'm not sure. I can't really hear. Can you? Hello.
Yebo, linjani?
Ngiyaphila, linjani?
Ngiyaphila.
Sikhuluma lobanike la.
Ubakachizani.
Yawu, awu, awu. Kade vele ngulindile. Kunjani mtaka mama?
Ngithola ikholo kathesi kuthiwa hoza hoza.
Hoza hoza. uyayibona indlala ebhekane labantu basekhaya. Linake likuphatha njani lapho dabuka khona wena kuse Plumtree anje?
Hayi, mina ngibuya eThezi esigabeni saseSontana.
Okay.
Kunzima kakhulu, akulamanzi. Into ephilisa abantu esikhathini esiningi ngamanzi. Thina sikhali ngomhlabathi ngoba sisemakhaya. Umhlabathi owawulinywa ngabokhokho mbe lapho ababehlala khona, we can fake uthango lwethu sizilimele nxa kuwukuthi amanzi akhona. Into esiphayo kathesi nje njengoba indlala inje, ngizwela kakhulu ngizwelana lezimuli lapho thola ukuthi kuba nzima. Umuntu uyahlukumezeka emoyeni ngokuhlala kokuphela icabanga ukuthi ukudla kwami okulandelayo kuyavela ngaphi.
Yeah.
Kuba buhlungu kakhulu ukuthi ukube labantu abasesimeni leso ukuthi where is my next meal going to come from? Kuba buhlungu kakhulu.
Yeah. Kodwa lina liyaphathisana kulabo abafelokazi abasekhaya. Kuyini sibisibilo okwenziwa ngabesifazana ukuba bamanyane kusese asese khona na njengama club lawana esasichayelana ngemali kumbe ngamachukela amasepa?
Kathesi into ekhona ukuthi ama-club lawana ayivela kancini ebantwini njengoba nje imali ingekho. kodwa yeyithi esaba nenhlanhla yokuthi kwaba khona i-organization NGO eyabuya ke yasivulela irrigation laphana yafaka amasola abantu basebenza baqenta bakwanisa ukuthi balime bathelele ngawo amanzi edamu loba ke amanzi etsholobela kuyafika isikhathi ezokuthiwa hhayi liyathelela kanye ngeviki kuwome sibili kodwa izathola amahlavu awesitshebo nomumvu la ungathi azamazama thina-ke esinenhlanhla ngakho ngizathanda ukuthi sibili ngibonge kakhulu laphana esigabeni sakithi omalayisha abakhona balusizo kakhulu emphakathini ngikhuluma nje kuba khona amaklabhu adlalwayo uthi lobe usuyidlalile iklabhu namhlaphela selishare la ukhumbule ukuthi hhayi uthatha izigubhu zonezo zama-300 ml zama-cocacola ufake ama-cooking oil uphe ube nawo umqondo wokuthi nami ngiphe kathesi sesiphila kuleyo mpilo yokuthi ungazithangeleli wena wedwa i-2 liters ineni kakhulu cupha okuncane loba yi-200 ml uhambise laphana labo bakwazi ukuthi bafake amafutha ucuphe loba yimpuphu nengcebedu yikho esesiphila ngako kathesi ukushare uyabelana ukuyabela abantu ngithi lasebhayibhileni kuyathiwo ukuthi liyabela abayanga siyabelele izintandane adopt izintandane bhadale izikhulu fizi kulabo mama abathunga ama-uniform e-Hillbrow lapha eGoli thungisa ama-uniform i-150 uniform thungisa ama-uniform sihambe nje sivalane ubunqunu kanti futhi sivalane ngendlala yimpilo kumele ukuthi kathesi ngabe kuyavuma it's not a must but ngabe kuyavuma ngezinhliziyo zethu sihambe sivalana akule ngenye indlela uhulumende don't even mention igama elithi uhulumende ngoba soze wakwenzela lokhu
bakhona phela kodwa khona ngale ababela umumbu kumbe amabele but
umumbu uyafika ye uyafika kodwa into ebuhlungu futhi ukuthi umumbu wakhona uthi ufika kube umumbu lwani ongazange unakeke lokuhle umumbu wabo uhlanganele ziqu ubolile xa ususiyagayisa usupepa lapha upepe lobu buphi ibhakede lilala lisagcwali uyabe ubolile abawunakekeli kuhlezi phaleni lapho yabo ukhona kumbe kuyabe kube yiroli ibe ngaphi amasaka angikhona anethwa isendleleni abakunakekeli lokhuya so abantu sebephenga ukuphiwa nje sengani yazi ukuholelwa kubuhlungu njani sokubiza amabizo zaka sidani buya uthathisaka lizibolele bakithi hhayi hhayi sokani uyiwothi nje uphongukudla kanti yathini sisizulahla ngomlomo
abanye njalo bathi bona endulo ungakaphendula umbuzo nalowo ngothi bamba khonapho ecingweni sithathe omunye umlaleli osecingweni kodwa ke ubambe khona lapho ungafaki phansi
all right,
ma. Yeah. Mm-hmm. PJ, I think we have our first caller. Hello, caller.
Hello, Marisei Chichemazi.
Ai, what? Riwadi. Tukisora nani uye jemuri kupi?
Manyoni pa Zimbabwe.
Ah, manyoni. Mavamaita first caller mu new studio. Pano, ameno kana muri kutiona nasitiri muchicha. Muri kunzwa iri mudandaro nasitiri kutaura nyaya ye hupfu wanetsa uyu uye zvine nyaya yechikafu nenyaya iye yekuti vazhinji vari kuti ivo kwavari zvirimwa zviri kutsva. Tipewo pfungwa dzenyu.
Ichokwadi ichocho semazi kutangira panhau yehupfu iyo taomerwa vanhu vamwari taomerwa zvinozvi hauchatowaniki zvachose hauchatowaniki tikada kutowana hupfu totoenda kumbare unenge uchierwa muzvitini uyauya kipresi yanga tiso kutenga nayo hupfu 130 yaya 10 kgs ndiyo yaakuita 2 kgs yeraisi 130 bonds. Saka hatichazivi kuti tinorarama sei. Kabhando kena veji ndofunga last week takakutaurira ichiti kari pa-10 nao kari pa-15 bonds. Saka hatichazivi kuti tinoita sei apo salari yangu inini inenge iri 900 bond handiti ndine mwana ari kuita form 1 paprince edward pari kudiwa 2800 saka ndinozvibatanidza sei ndonoti kumusha kumashona and west sakano jigara josh dikakushara tita jigara 2 times apana chitombo ripo tumwe tikutombuka tsvikudoku chaitu akuna kana chiri kubvuma kana kuita kana mubora zvawo apana chiri kumbobvuma totitochema chemo tinzweo vedu vechikuomerwa kupatoka mwana anoda kudya achibuda deino chikoro aroda kudya aroda kutakura lunch kuti ndimutengerewo mazepi cheo kuti ndimuisirewo museche atakurewo mwana handisi kumakwanisa because kazepi katikitikiko karuta $3 bond skandimaiwa nepi kataitenga 10 cents ndopa mwana taomerwa dai hurumende yanyatsozvinzwisisa chokwadi ka takaomerwa zvokuti tashaya tinoita sei izvozvo vava kuti maus ngaashande anoshanda achibva pai ini ndichitambira mari iri mukadhi ndichitambira mari iri mufoni saka ndinozvifambisa sei ndinozvibatanidza sei ndoda kutsvaga huni ndiratiro gasi racho handiri kwanise because gasi kuno kwandogara kuno kumont present tinoshandisa rinofiedwa nenhingi nemaus maus acho handina kwandinombo hawana unenge wautoenda kunze kwamagedhi evanhu vaunoona vanenge varasawo matoto aya ndowana kubatidza moto because zese yacho iri kunetsa chikafu chacho choti ndinopika pamoto pacho ipapo handinonina ezvinozvo kada kuchema chema kune murungu murungu anongokutaurira kuti tese situation nenyika yenyu ndomamirira yakaita ndoitawo sei izvozvo kana kuti ndichikwanisa kumudza kuti ndaomerwa zvaakutonesa izvozvo ndakanotomboti ndizame kukumbira pachikoro apa ndaenda makuseni vari kuti hazviiti
pachikoro papi apa manyoni
esi yakakwana
pachikoro papi apa
paprince edward
manga mati mukumbire kuita sei
ndikati ndokumbira hangu zvandine chindine 1,500 yeRTGS ndobosanawo bhadhara hangu mwana aende kuchikoro vati hazviite vari kuda esi yakakwana
Kutombodzokera panyaya yehupfu yamataura iyi mati uri kuwanikwa kumbare kumbare uku zviri kufamba sei
kumbare uku vari kuyera zvimagaba zvei zvakaita se5 liters nechimwe chacho chekuti chinenge iri 2 liters yedrinki reorange crush vari kungochicheka kudai choiswa hupfu ndofunga ichocho chedrinki reorange crush ndochiri kuita 45 bond
saka muri kuzvigona here
chinenge riri geloni ndochiri kuita 85 bond
saka muri kuzvigona sei kuti murarame zuva nezuva
saka ukaonawo 85 bond yacho kageloni kako kari kuyerwa ikakoende pasi vanenge vakaisa manyuzipepa zvokuti rinenge risiri tombori geloni rakakwana asi chekuita ndopasina kuti tichibika manje zveeveryday taakuti nhasi tikadyawo sadza mangwana taakusvibika rice izvozvi kanga takaenda kumusha uko kunoona kuti chibage chasei takauyawo nemanyuchu elast year ndomamwa taakutoita breakfast yemakuseni tatambudzika tichemaza
hazvinamanyoni vatei makadaro tichakuramba tiinemi paprogiramu uchitibatisa zviri kuita ikoko timbotora mumwe muteereri bata yenyu makadaro
zvakanakai
PJ, I think you have a caller.
Yes, yakwamukaela kuhlelo. Hallo. Halo, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Yebo.
Yebo, umpofu uphukula sawuthi.
Yebo, usithinte ngocingo ungapi komhlaba?
Yebo, uphukula sawuthi eZimbabwe.
Yebo. Akuti kafu kafu ngamafichane tikade sikhanyelela ukuthi engxenye abesifazana yibo abangangena ngakho ke njengoba naso vele wangena awothi kafu kafu ngamafichane
vazi ngikhuluma ngendlala abantu baphila ngamacimbi kungena mpuphu sebetshona ngamacimbi kuphila ngapha abantu bezithwele nzima
ye
bazina lomkukutho
so uthi kakwenziweni ke
hayi
siyabonga mpofu ngokungena kuhlelo lwethu
nami ngibonge kakhulu
ye kulaba landeli lapha abasibukeleyo kuFacebook abanye bangikhona sebelobile kanye le nombolo zabo zocingo ukuthi sibathinte zona kulophamela Khumalo ufake inumber zikaMaria lezakhe nelezikaGrace bonke bona labo anyathemba osiqondisa lolu hlelo ulalele njalo uyazibona lezi nombolo uzalithinta ngocingo ngohamba kwesikhathi. Kulabo abafuna ukungena kuhlelo, thumelani inombolo zenu likumbe libhale khona lapha kuFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele.
Mhm, aiwa regai timbotsora mukana uno PJ kuti tichingamidze zvakare vari paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tiri kuona pana Conrad Gondo ari kuti vanzvadzi PJ, hanzi muri kuacknowledge kwapanzi muri sei sei. Fraser Chamba Nathan ari kuti moroi pa round table muri wadi kwese kwamuri. Aiwa kunoti riwadi zvedu. Robson Mapranga ari kuti hi, please call me. Ndiri Robson Kennedy Zitsato itop fan yedu ari kuti makadiko. Razo Stanford, and I'm watching you from Durban. I watch no chingamizai. And I'm watching you from South Africa. And D. Robson Chakare Inok Chidombo. She arutete marvelous. Muri say, Urumende. Gai gazire jinu. Amazedu. Zinga fan in Zara, please. A Douglas Chikota manzi. Muri say, kotete. Tinotenda nekutipa na uze cho kwa ditans. Wane kunye perwa. Nezime nefenyura. Chataura edukuti zipi. Nekuti sutinoshanda nezimu. Atizo tituye panukuti tituke vamwe. Disciple Gilson Madani, they were say, long time since Jeremiah, happy new year. Because it's my first time this year to see you. Thank God. Saka munema fans are panapa. Jairos one we arsenal chekurans. I'm watching you from Cape Town. Zim situation is so painful. Nekuda kwekuti tine vanozviti my leaders very greedy and corrupt. My leaders vasinga vume kuti vazvitadza uye havana accountability. Evins Munando Arkona ne supano tunukchinga miza Morris and Flanga Zia Wena. Arikuti zvava kuda Mwari zvimukati. Conrad ari pano zvakare, Mlalazi ari pano, Mazi Musariranzi clueless leadership, Malalazi anzi happy new year, happy new studio. I wandofunga iri kufarirwa talent Mapumisa anzi hi sisters, Shepherd Bandama anzi makadi iko zvenyu. I'm watching you from Joburg. Manyoni Mbodzoka itimbonzwa. Tisati taenda kune mumwe munyarikani wedu. Manyoni, saka poitwa sei zvamira zvakadai? Muri kutaura imi kuti mari muhorwa munowana semudzimai pamabasa amunoita hausi kuenderana nemari dzamuri kubhadhara dzeschool fees nezvimwewo, poitwa sei?
Sezvo semarambiro avandiitaka ndanga kutongofunga hangu kuti ndochidzo changu mwana kumusha zve kuna mai kuya. Saka sezvo ndatombotaura namai masikati tema zvemunozva zvakaitika 2008 kwedu mashana endi westuku. Vanhu vakafa kutoti ndotara vemumba. Neimba yedu chaimo vanhu vakafa nenzara. Vachidya dzinonzi hacha dziyadzi. Saka masista angu akafa vakasiya vana. Masista angu vautu vakasiya vana 7. Izvozvo vatori pamba ipapo. Ini ndikane ndisoo vangu ivavava. Vana vaivai vakutowedzera vakunosvika 8 namama varipo ivavo. Saka ndatombotaura navo vakati zvinotodii kunoku kwaane dhona raakudii. Raakutipawo hupfu, uri kuvapa hupfu kamba pega pega, ina handisi kuziva kuti murungu yeye abva nekupa, handisi kutomboziva kuti tinomuitira sei because chibage chakatsva. Saka ndiri kuti ndoendesa futi ndoramba ndichivapa mutoro here. Dai vachitiwo ndinzwisisawo kana ndakumbira ndichibhadharawo pamwedzi pamwedzi. Hurumende kana yakateerera ngavatinzwewo vedu wei kuchema kwatiri kuti havana vogara here kumba, vogara here vana vazvo.
Ya, bata yenye makadaro timbotora mwe mtere. Ndrukunzu wote na Sisi Josephine Panare. Hello, Sisi Josephine. Hello. Nare za wazi nenge za dambu kama not sure. Hello, Sisi Josephine. Hey, PJ, before we go there, I'll just tell you what our caller here was saying. She's saying she works in Harare, but her salary is not even enough to be able to pay for her school fees and then also buy food for the children. So she said today she went to the school where her child goes to school and asked if she could pay part payment, and they said no. So she's mulling, pulling out her son from one of the top schools in town, I think she said Prince Edward, to take him back to Mashonaland West Kumusha.
Singakabuyeli kubakachizani wathi sikhangele abanye aba esilabo lapha lingakhohlwa phela ukusifakela inombolo zenu zocingo ukwenzela ukuthi umqondisi wehlelo lwethu uproducer alithinte ngocingo lingenelani kuhlelo. Upamela Khumalo, uyabhala sibili usibhalela azafake le nombolo zabanye abesifazane abafuna ukungena kuhlelo kulomadawu, kulomaria, kulogresi, kule zakhe, kulo Nosisa Dube uti good evening ladies, kulo Mgcini Nyoni uti kunjani tata, hayi mphilile mnyako omutsha. Brighton Wallace linjani basakazi ngisegole eSandton, hayi thina siphilile. Amakhumalo awuphethe sisonke emsakazi eZimbabwe, kunzima kakhulu. Hayi nyakuzwa sibili, uza kuthinta ngocingo. Pressure Nzuza ukhona la uthi linjani emsakazweni, siyaphila. Linjani emsakazweni ngupro Dube low. Sakhile, hey, ngawugcina ngomnyaka ophelileyo. Faka phele inombolo zakho. Uthi hayi ngiyaphila diye, unjani kodwa? Hayi mina mphilile sibili. Hapa mela Khumalo loke ibhala ulophi makhetho, nyakwazi ukuthi kade usekhaya, ngena kuhlelo. Lawrence and Dube lonyaka kuyachuba abantu straight. Abaningi sibile abantu, kukhanya ngani lolu hlupho olwendlala luthinta abantu abaningi, abasemadolobheni, abasemaphandleni, abasegoli, abasemazweni. Wonke kubalu kuya liyabathinta akakubi. Bakachizani lokhu khona ucingo?
Yebo mkhona.
Ye, besisakhuluma ngokuthi abanye kuthiwa ekhaya kabasi njengendulo hantsho sasidla ukudla kwekuseni, sidle emini, sidle lantambama. Kodwa abaningi kathesi bathi kuthiwa kabasenelisi khona ukudla ukuthi kathathu ngelanga, sebekhetha ukuthi engxenye badle ilunch kumbe njalo ukudla kwantambama ukuze bengahambi besiyalala belambile.
Esikhathini esiningi kuyaxhwathisa igwadla ekuseni, igwadla leliyana lizabe likhozela livuthe khonaphana ngabo 11, 12, ilo liyabe lilokhe lidliwa ukwenzela ukuthi isitshwala kube yiso anithina singabantu besitshwala emakhaya. Isitshala kube yiso sipheka ntambama sokudliwa nje kanye. Ebantwini abagulayo, sinabantu abagulayo kakhulu, uthole ukuthi umuntu u-TB kufuneke udle ukuze unathe phela amaphilisi lawo, kuba nzima. Omama abazithweleyo, abantwana, abantwana bahambe esikolo, thina sisemakhaya abantwana bahambe esikolo ekuseni baze bayebuya ntambama, umntana engadlanga lutho.
Abasenelisi khona lokuthi umntwana pha ahambe lomphako esikolweni loma igwadla nje kodwa zwi
olomphako, hayi kusho ukuthi bayathola sibili. Bathi bengabantu abatholayo sibili, ngoba ngibona ukuthi nje umphako hayi into eseziyindlela kancile siyalo. Kukanti-ke kudala kwakushudwa, abantu babelima, sasinakuyikuthi isikhathi sehlobo siyazithwalela ukudla kwethu emakhabe izinse. Uthwele awuthwalanga kuyafana, uzakudla kuphela, ukhona oza kuqamulela ilunga lense udle. Bakhona abazathi bebulala ikhabe kakubisi, kodwa kathele sekuyisikhathi sendlala. Ngithwa amanzi nje, umntwana obuye lesigubhu samanzi ngakimo yekavuma ukuthi akunathise nxa usuwomile, ngoba uyakwazi azaphela amanzi ama kunamanzi eduze la.
Bahamba bethe umphako wamanzi.
Kube yiwo umphako wamanzi aleloko esigigqo nje enatha, kanti kuyathi 150. Impilo isinzima kakhulu emakhaya, kunzima okunye okumangalisayo. And ngingakhangela izikole eziningi njengathi ngikhangela ziyidrophe kakhulu inani labantwana abasezikoleni, seliphansi okwenye indlela emangalisayo. Abantwana bagcwele emakhaya, okhombileyo uyafucelwa ukuthi kahle akhombe sibili lokumitha hlamitha ahle ahambe mayenanziwani imlomo kahle ahambe kuleyo famili ayekhalalwa hamba hamba uyaxotshwa ngoba ithi mayenanziwani imlomo lapha ekhaya. Kumbe-ke nobe sehambile naloo jaha sizathi sidibale emhlanganeni ngithi mkhwenyana phela kungithengela ithukela, ngibe lokhe ngimtonisele angani ngiyahleka ngi hayi mkhwenyana ithukela itiye phela kumama uzavayitheni. Ama-early child marriages asekhuphukile, asekhuphukile ama-early child marriages, nama-school dropout maningi okunye okumangalisayo. Ngabe kuthi kunjalo kube lezinto abantwana abazazenza phela ukuchithisa izindlu besemakhaya. Kathesi bengikhuluma lofana wami ngithi ngihlupheka ukuthola umuntu osisizayo ekhaya, bafika umuntu efiw months usebenza umsebenzi luhambile, bathi ungathi uzibuze ukuthi uhambile uye nga kayezi lutho. akuna lutova neza emakhaya ukuganga kuphela bamuthisa bayalwa bayezani akuqedakali sengathi kungaba nama projects abantwana bayenza ama projects angazi abantu ababazayo angazi anything into zezandla abantu balibali.
Mhm. Ngeke saba lolunye udaba olwesontala ukuthi kulezi zalwane ezidabuka khona ngale eSouth Africa ababuthanisa uncedo besiyanceda ezikolweni ukuthengela abantwana ukudla nganye lezingwalo. Uke waluzwa lolo daba lolo
njengoba nje kusasa kulolesihlanu ngile meeting lomunye ubhudi kuFacebook ngeBSD owaseSt Anna, iSt Anna under iKhezi Maphisa. Siza kuba nje le meeting nje sibounce off ama-ideas ukuthi singenze njani. So far ku-adoptiwe abantwana babhadalela i-school fees, ikonke bengukuthi ama-uniform and stuff. Kodwa we can only do that much. Even ngingakugqugquzela futhi that case is something that is in progress ukuthi uyafisa ukuthi kuphumelele sidlale ama-club. Xa ukuthi udlala i-club ye-grocery yangakini uphinde futhi sidlale inye lapha neceleni noma ngama-R100 kuthi ukudla lokhuyana kuyathengwa end of year request yabo kungama-pack and parcel nge bits and pieces sishare kulabo bantwana kade benjani sibafundisa kube ngabantwana esithi hayi nansi ikhisimusi yenu lisebenzile sibagqugquzele okay do more even next year yelani esikoleni the fees will be paid ama-informs abethungele ukudla kwakho nanko amabhuku
ye bamba khonapho ecingweni bakatshitsane.
I think we just lost or we lost somebody, but tine vamwe caller vari panharirike tindikwa vari. Hello caller.
Hello amagadi yenyu.
I watiri wadi tiritaura nani uyezve muri kupi?
Mukutaura na Natasha pachao kuurungwe.
Ah, kwakadi kuurungwe uko?
Ah, kuurungwe nzara.
Mhm, titsanangurewo kuti zviri kufamba sei ikoko.
Kuno kuwanu wari kutorarama nekutopiwa chikafu nemasangano ari kunze maschool fees akakwira zvinhu zvacho zvakatooma.
Sisi Natasha, mune radio iri on here pari zvino? Ehe, imboidzorai volume nekuti tiri kuzvinzwa ikoko, saka ima hamuzonzwika.
Alright.
Mm-hmm.
Ndokumbira mubate 2 minutes.
Aiwa, tinobata hedu. Our caller there is
yes.
Natasha.
Abakachidzani was also talking.
Saka taura yenyu.
Okay.
Saka kuno kuzvinhu zvakaoma zvipo zviri kufa kuzoti makonye muminda umu ari kuparadza mbesa dzacho ndopakatarisira vanhu zvokutoti gore neri ukaona parinopera hamenoti zvinhu zvacho zvinenge zvakadii dai hurumende yazama kubatsira vanhu kuburikidzawo nekupawo zvimwe zvirongwa maprojekti anobatsira vanhu zvisiri zvakanaka. Otherwise zvikaramba zvakadai so vanhu kuparara.
Mataura imi kuti pane masangano ari kupa chikafu, vari kupa chikafu chakadini? Mungazivere kuti masangano api ayi?
Akaita sanawu nana go. So pane mamwe akaita social welfare iwayo ndeyekusarudza manje kuno kunotosarudzwa kuti vebato rekati ndovanohorawo zvakati ikuku ndovanohorawo zvakati saka ichisandei dei vanhu vangoti kana zvinhu zvichipiwa munyika zvingopiwa munhu wese because tese munyika yese tiri kutotambudzika ivo vachidya vachikubuta ikoko.
Mataura zvakare sisi nyaya yemakonye zviri kufamba sei nekuti ndakataura naamai Margaret Dongo nezuro vachiti ivo kupurasi kwavo kumusha kwavo pari zvino havasi kutomborima nekuti kwakazara makonye. Zviri kufamba sei?
Makonye ari kuparadza mbeu. Kunoku chikafu hacho zvokuti dai mvura yanga yaramba ichinaya chikafu changa chichikwanisa kuwanika, asi hatichakwanisi kuwana chikafu ichocho zvakakwana kuburikidza nemakonye nokuti ari kutodya even chibage chacho chakaberekwa chachona ichocho ari kutodya.
Aiwa, tinotenda chaizvo sister. Asi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maitii nezvamuri kusangana nazvo? Tiri kunzwa kunge muri mudzimai wechidiki, maida kuti vaziva zvipi?
hangu semudzimai wechibiki ndichiri musikana nchiri mwana mudiki ndiri kutorwadziwa kwosi ndaifanira kukontinua kuenda mberi nechikoro ndakagumira panzira inyaya yekushaya mari dei hurumende yaikwanisa kana kupiwa maprojekti ekuti munhu nyange ari pabasa anokwanisawo kuita imwe purojekti achiwanawo mari achiitawo extra money like iko zvinoizvi vanhu vari kutambira mari mari yachona haisikana kutomboshanda even paanonotambira mari yacho inenge isatombotenge kana chinhu saka hasi kumbobatsira hurumende ngaibatsire vanhu mari yavanovanza ichiti maus dollar ngaiuye munyika iyoyo kozi mabhonda haasi kutomboshanda haasitombobatsira munyika muno munhu haasi kubatsira kana vakatoteerera ngavatondinzwa zvanotaura kuti mabhonda haasi kubatsira tikutoda us dollar
mataura kuti makagumira chikoro panzira makasvika papi uyezve shuwiro yenyu yanga iri kuti muende kusvika papi
ndaifanira kuenda pand one ndakapedza nc ndaifanira kuenda mberi ndaifanira kuita kosi yangu yefour yekosi but ndakagumira parodzi asi shuwiro yangu ndeyekuti dai hurumende yakwanisa kubatsira vanhu even isusu vana vari kuzvikoro tikokwanisawo kungoendawo chikorowo for free zviri kuitawo mune dzimwe nyika kana kuti munhu aenda hake wechikoro achipota achibhadhara mari hafu hafu pane kutoti mwana hautopindi pagedhi which is unfair saka ini mitariro yangu ichaenda kupi ichatarisa ndichaita sei ramangwana kana ndagumira parodhi iko makore angu ari kuwedzera ini chingoramba ndiri pasame position saka munhu wacho ndozoshanda ndaane makore mangani ipari zvino ne 25 years.
Aiwa tinotenda chaizvo sisi nenhoroondo yamatipa muri ikoko kuhurungwe muve nezuva rakanaka.
Oraiti tinotenda maita basa murambe muchindibata.
Aiwa tinokubatai chirongwa chino ndechenyu. PJ, they we have a very young lady who was really telling us about the situation in Hurungwe, where she's at in Mashonaland West. And she's saying she had to drop out of school because of no money. But she's urging the government to dollarize. She says this bond is not working. And she wishes that the government could consider perhaps making school be free or at least be able to pay part payment as what our other caller was holding on was talking about, Manyoni. So let's go over maybe to your guest, then we'll take Manyoni.
Silomlalele kuhlelo. Siyakwamukela.
Your guest.
Oh, let me explain first what she was talking about. Kumbe vakachidzani ukona icengweni. Yeah. Vakachidzani was just also lamenting the problems that our previous caller was talking about. School dropouts are on the increase. That's what she was saying. But what I wanted to note is she comes from an area which is called Disontala in Mapisa, Matabeleland South. So they are in South Africa. They've come up with an association of people who come from Sontala. They are now pooling resources. They are holding meetings so that they can form an association in which they can pool resources so that they can help those in their areas in Sontala. Those who are orphaned, those who are widows, just to help out on top of their own families.
I think there are actually a lot of Zimbabweans that have, you know, come out and, you know, banded together to actually give back to the community.
Yeah, to the community that they are coming from.
Yes, because there's one brother, Daudde Wachimonyo, who's also in Zimbabwe right now from the UK, but they've put together an organization called PACT where they are working with other Zimbabweans back home. But let's go to Manyoni. Timboenda kuna Manyoni. Manyoni muripo here.
Ziripo, zviri sei.
Aiwa, zviri wadi. Mamuri kunzwa zvanga zviri kutaurwa nasisi vari kuhurungwe vechidiki vanga vari kutaura izvo zvavari kusangana nazvo. Munotii nezvavari kutaura izvi? Pane zvakubata iwo here?
Zvandibata nekuti ndiriwo mumwe mandrawo ndichitaura kuti mwana kana pasitorina mari une shoma haasi kubvumirwa. Ari kubva atonzi ngaadzoke kumba. Ndofunga manzwawo ndozviri kutotaurawo mwana uyu. Havatokunzwisisa Saka ndiri kuti vari kunzwawo here mwoyo kurwadza, because mugovernment umu mune madzimai vakaitawo sesu, vakaberekawo sesu. Vari kunzwawo sei vana vedu vachidzokera kumba? Vari kunzwawo sei tichinokumbirawo semadzimai shirikadzi tichinzi aiwa tisikuda tichikuda mari yakakwana? Tinoitorepi mari iyoyo madzimai vari mugovernment kana muchindinzwawo? Tinoiwanepi mari? Tinochiwanepi chikafu chekupa vana? Ini makanditi salari yangu ina 900 bondi. Ende 900 bondi yachimbei kutokuwedzerwawo nemurungu netsidzi dzake. Hurumende yakati isu vashandi vemumba izvozvo tipiwe 168 bondi. Saka chinditaurai nepane hupfu yezvinozvi, kunge kunogara imwe sista yangu Manyon Junior wamunombotaura naye here? Vana vake vari kuhetcris. Pafanirwa izvozvizvi tichibabasa kumanheru kuno kuti uku hakuchina mama. Asina 10 kgs ariko mublack market, ari kuda 8 US. Saka ndimuri kuzviona unozvibatanidza sei? Saka muri kuwana sisina zvevana vanhu vazhinji kuno kuzimbabwe kana muri kunzwa dambudziko rakuraundi. Munhu adonha achigeza, munhu adonha achingofamba, angodonha ari mukombi. Istresi dziri kuwanda kuti kana kwachena ndichapei vana vangu, kana kwachena ndichabikirei vana vangu, kana kwachena vana vangu vanotakurei kuenda kuchikoro? Ndikanokumbira vachandinzwawo here? Saka dei madzimai please vari mugovernment muchindinzwa, ndisisaiwo chichemo ichocho. Kwatoti imi munoende ikoko kana manogara secabinet yenyu yamunotaura ngwadzi dzinoti cabinet yese yese ngwadzi dzamunangagwa anoti cabinet yangu ndoya ndinoteerera. Cabinet yachoyo ndeyandaa kuchiudzai zvinozvo, asi ndiri kuudza madzimai senyu kuti munozvinzwawo sei? Pamuri kuenda muchinonyetera purezidendi yenyu uko kuti zvoni zvinhu zvakanaka, hatina chinhu chakatinakira, hatisina vana vari kuenda kuchikoro, ende tisha hasi kumbopinyenyeredza. Ari kutitaurira chokwadi kuti handina chandiri kumbowana, saka handina chandinombofira mbwa, kana ndisina mari dzokerai kumba.
Chimbobatai makadaro, nekuti tine vamwe vari panhare kuitira kuti tipe munhu wese mukana tichadzoka kwamuri kuti muzopedzisa. Mira yenyu makadaro. PJ,
halo. Silomlalela ecingweni.
Hello.
Eh, kunjani Ncube?
Hayi ngiyaphila mama, linjani?
Hayi siyaphila. Ungapi komhlaba?
Hayi ngilaphe emguzwa enyama lo.
Yeah. Uyayizwa indaba esegudwini yedla?
Hayi ngiyayizwa indaba yendlala, hayi simo sibili kodwa hayi eceleni lethu kuhle. Bangabe kulo mkhondo right ayaphila.
Yeah. Liyana izulu lapho khona?
Hayi izulu lokela thina before Christmas.
So abantu baphila sebalimile kumbe
balimile kuthile?
Ngakho ke baphila njani? Udla kukhona?
Hello?
Ngithi mina ukudla kukhona na?
Ukudla hayi ukudla akukho nje, uhulumende uyazama uncedisa lapha nalapha nje kodwa hayi kuyasilela.
Ngumbono wakho uthi kakwenziweni?
Hayi ngithi ngabe uhulumende uyangenela nje asitholise wonke umuntu ukudla, abantu badle bazithole ukudla kosuthe ngoba heyi kunzima.
Kunzima,
kunzima sibili.
Hayi siyabonga Ncube.
Hayi ngibongile mama.
Kulungile.
PJ, there's someone who just wrote a very touching comment here on VOA. Shona Kennedy Zitsato arikuti nyaya ye mwana wekuhurungwe uyo is very touching. Arikuti yabatwa nezvataurwa nasisi vekuhurungwe vanga vari kuti ivo vakatomira kuenda kuchikoro sezvo pasisina mari, uyezve vari kuchema chema vachidai hurumende yakwanisa kuwanawo zvaingaite, nekuti kunzvimbo yavari vati kune makonye, saka nzara yakatekeshera ikoko. Joseph Gorora arikuti upenyu mahwani, vabereki vangu vakutotemba ini ndiri kuno kuSouth Africa. Ndokutaura kwaari kuita, asi regai tiende kuna Manyoni nekuti nguva dzedu dzinenge dzadyanana, vangotipetera tazoverenga zvedu zviri pano. Manyoni, chipindaike kupedzisira zvenyu muchingotaura kuti saka munoona remangwana rakamira sei, nyanya kune mimi semadzimai vanhukadzi munyika?
Haa, ramangwana tara chokwadika apana kwatiri kutomboenda, because dai pane kwatinochema tichinzwikwa taiti aiwa zvinogadzirisika. Zvino kana tikataura saizvozvi kutongopedzerawo zvedu hasha dzedu kwamuri kuti mutinzwa kuti dzomatamburira tripiti kuno kumusha nevana. Izvozvi kuti ndiende nevavataurira ipapa apa kuPoland kwavo havatombondinzwa,
vanenge vakutodzira uri kupandukira nyika. Ndiri kupandukira nyika sei kuti tiri kutambudzika asi musi wokuvhota munotida. Iye zvinozvi kana mukateerera kana nhau dzemuno muzimbabwe dzichiverengwa zvinongonzi hanzi tiri kuwedzera mari masivo sezanzi. Ko inini ndiri chiini? Ini ndiri kushanda kunyika ipi? Ini ndiri mwana wenyika ipi? Inini wamusingataure nezvake. Tichatarwa nezvedu 2023. Ndopanenge pachinzi mwana womuzimbabwe nao kunonzi masivo sevanze ndovatinowedzera mari kuti vasataura-taura kuti zvinhu zvadhura zvinhu zvarema vedu vetese tiri vana vezimbabwe ngatiitisane chinhu one izvozvizvi vari kuti mari masivo sevanze tawedzera ndita isu tinonzionanai nevarungu venyu varungu vedu vanotamhe nomuchaona zvekuita nehurumende yenyu saka tichanzwi kwakupi tete mazve sezvezvo iyane inge purezidendi wedu watoti hanzi mwana mese huyai ndiri kukudai kugraund tonodii kunational sports ndinonobuda mumba ndichifamba nenzara kana ndikanzi ndiri kupinda muzupuko racho remahara iroro nenzara ndichazvinzwa sei zvemuriwo zvacho nezvemapoteto zvaanenge achitaura ndinozviteerera sei nindii nenzara pakavanga vatinzwisisewo veduwe vasateerera zvinotaurwa nekabhineti yavo yavanoti kabhineti yangu ngavateerere isusu ruzhinji rwezimbabwe ndikozi ndisi tiri kutambura ndisi tinovapo kuti vaende panyanga pavari ipapo apa havaendeswe nekabhineti vanoendeswa nevana vezimbabwe vana vezimbabwe tiri kutambura tichemazi ukaona huku pahuri uri kudiwa us isusu tiri kupiwa mari mufoni saka vada kuti tiite sei torarama sei toenda kupi oraiti makundwa tibvai oraiti chiitawo imwe hurumende itsva vimwe tingaonawo hupu ezvinozvi ndakabva kutaurirai penichiti nii ndiri mukore-kore kana muchiri kuzvirangarira pamugabe paya pirai mvura iyi kumbirirai mvura isai chinera pasi mvura inaye havadi vanoti tirienda kuporandi kuporandi kunokumbirirwa mvura kumudzimu yekwedu
mombobate makadaro manyoni mbobate makadaro tazviwa tazwa kuti mati muri mukore kore saka muda kuti hurumende ikumbirire mvura bate makadaro tina kola vari panhare nguva yedu isati yapera tichadzoka yedu kwamuri mupedzi PJ we have Sakile on the line
oi siya kwamukela kuhlelo letu Sakile
nyalamukela linjani estudio pensihlela nyabonga kakhulu kubaphatho uhlelo lwe
hayi lathi siyabonga kakhulu uyaluzwa udaba olusegudwini njalo isikhathi sethu sesidliwe ngumango yothi hlafuhlafu
udaba ngiyaluzwa udaba olubuhlungu kakhulu especially ebantwini abangomama ngapho namafithani uhulumende ngani yazwela omama ngoba khonokanade kukhulunywa umanyoni ukuthi ngesikhathi sokuvota bayabe bafuna kakhulu omama but ngesikhathi sendlala esifana lalesi ngani bayabona ukuthi ukudla kukhona kwenele kugele yonke indawo ngiyabona kushota impuphu ezitolo ithengiswa nge-usdolla umama osekhaya esigodini ngeke obojile omtshalisi uzathatha ngaphi i-usdolla yena ihlale emakhaya so kuba nzima ebantwini abangomama uhulumende ngani uyasizwela sibili kakhulu ngibona umama omongameli ebonde isithwala lasiwiki kithi emangweni wakithi kodwa uzabona ndafune sabuye sithathele abadala bangadla bapheli babuyele emakhaya babo yakudlala igovernment ngani iyazwela kakhulu abantu abangomama izwele kakhulu abantu bezimbabwe ingeneral ngoba impilo ivele inzima omama abasayenelisi lutho 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 abantwana bazafa ngendlala kuyasala kungela lutho elizweni
ngaphandle kukahulumende inzalo yasezimbabwe ephandle kwelizwe ingenzani ukuthi iphathise ekhaya
ikuthumeza but ukuthumeza kwangikhona sitj kuba nzima ngoba singaze sithi siyathumeza uyafica izimra esebhodi kumele ngelihlelibomvu ifuna ukukutshontshela khona yoko okuncane okuthengileyo uphinde uthathe imali oyakuyisevi ukuthi ubanike uphinde ubhadale izimra ngathi i-transport la iyadura abantu abaphandle siyazama kodwa ngani bayazama ukuthi bayekethe isebhodi kwenzela ukuthi senelisi ukubathengela ukudla ekhaya ngoba uzathenga impuphu ibe ningi ungafika ebhodi izimra ikuthathe ithi impuphu ayivunele ukuthi uyithenge phandle ngoba ikhona lokhali lokhali yangikhona omama wayithenga ngoba ithengwa nge-US dollar ithengwa ngerandi umama osekhaya emajokothokweni uzalibona phi irandi uzayibona phi i-US dollar
isikhathi sethu sesesidliwe ngumangoyo ngawubuye ngokuphangisa esisele sikhathi kodwa ke kungasenani enxa sizokuthinta kwezinye izinhlelo
manyoni regemchingo pedzisera mupinde 30 seconds chaidzo noti ngoedu yadyikanana motongonzwa kwamuri kuti saka sekutaura kwamaita manga muri kuti pane zviri pamwoyo penyu chingopedzisai kutaura kuti ndezvei takatarisa nyaya nyaya yehupfu nyanya nekuti vazhinji vari kuti hausi kuwanikwa
hanye hupfu ndandiri kuti dai vatiitirawo siriasi vedu vekutaura chokwadi semazi hupfu ngauwanikewo mashops upfu ngavati kwacho kwavari kuti yepera vachivakanotenga kana chiri chokwadi ngavabhadhare uye
aiwa
kusara chokwadi akutorina upfu ukaona munhu ane 10 kg anoti ndikuda iye kutara chokwadi
manyoni manyoni manyoni
munangagwa azvichatoita
aiwa tinotenda aiwa hangu vedu ndiuyadyana na PJ we're hearing there manyoni is really upset she's saying the government needs to take care of the millennial situation but we would like to thank all those that were live streaming with us today and all our guests on this program PJ
yes siyabonga kakhulu ngokusisekela kwenu kuhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo u Francis Jeremiah
and I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye just saying have a very good evening and thank you so much for having been on our program let's meet again tomorrow on Let's Talk